Mutambo pakati peCapes United neChabani Mine wakagumira panzira. Apo vatsigiri veCapes United vakakanda zvinokuvadza munhandare. Mushure mekunge mubati wepembe vaThomas Kusosa vakaramba chibodzwa chakakandwa naKudzi Nyamfukudza. Panguva yakamiswa mutambo uyu, Chabani Mine yaive ichitungamira 1-0 nechibodzwa chakabva kuna William Mapfumo. Asi Mhirizhonga yakabaka apo vaKusosa avo vaive vakabata mureza vakataurira mubati wepembe vaPilani Ncube kuti paive paita kusandudzirana Nyamupfukudza asati anwisa chibodzwa. Izvi hazvina kufadza vateveri vemaGreen Machine avo vakatanga kukanda zvinokuvadza kuvabati vepembe kunyanya kuna vaKusosa avo vakarohwa mumusoro nebhotoro. Asi mumwe muteveri wenhabvu vaEdward Kuipa vanoti kana zvinhu zvasvika pakukwadzana zvekusvika pakurovana nemabhotoro hausisiri mutambo wenhabvu.
Tinyaya yekurwisana hazvifanira kuita seizvozvo nekuti this is a gentleman's game. Isport yekuti vanhu vanofanira kufara vachitsununguka, inofanira kuva iri peaceful. Saka kana zvakudaro harisisiri bhora, bhora harinzaro.
Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaTadmand Goredema vanoti zvinonetsa kupedza Mhirizhonga kumitambo yenhabvu nekuti vanofarira kuchengetedza runyararo vari kuuya kuzoona mitambo kwete kuzoita basa ravo.
Hatina security yakatikwanei kunhabvu ende uyezve vapurisa hakwanisa kusekiura zvakanaka vanhu vanenge vatovazoona bhora zvavo. Even vakakwanisa kuinzana masoja chaichaiva vakwanisa kuona zvakamira sei. Test security hatina, mapurisa anenge atonarwa nebhora vachosapotwa naya even timu yanenge vachisapoti.
VePremier Soccer League vazivisa nhasi kuti vawana tsanangudzo yabva kuna vaNcube kuti zvakafamba sei. Vanotaura vakamirira sangano renhabvu iri Muzare Kudza Ibare vanoti vakamirira tsanangudzo kubva kudivi reCapes United neChabani Mine vachiti ivo vari kutarisira kuti mapurisa achasunga vakakonzeresa Mhirizhonga iyi nekuvamisa pamberi pedare. Aka kave kechipiri mwaka uno mitambo mumakwikwi aya ichigumira munzira zvichitevera zvakaitika masvondo maviri apfuura apo mutambo pakati peYadha neChicken Inn usina kupera apo maGamecocks akabuda munhandare vasina kugutsikana nepenareti yaive yapiwa Yadha nemubati wepembe. Izvi zvave kureva kuti kechipiri mumakwikwi echibuku Super Cup aya komiti yezvemitemo yePremier Soccer League ichagara pasi zvekare kutarisa zvakaitika mumaGlass Stadium nezuro nekuona kuti mutambo uyu wofambiswa sei. Asi mimwe mitambo yemakundano aya yakaenderera mberi semarongerwo aiva akaitwa chikwata cheHarare City chichipinda masemifinary mushure mekukanga Black Rhinos 1-0 muRufaro Stadium nemugovera. Murairidzi weHaumain Kelvin Kaindu atarisana zvekare nemukombe wake wekutanga kubvira atanga kurairidza muZimbabwe mushure mekunge chikwata chake cheHaumain chakadambura Chapungu 2-1 muAscott Stadium nemugovera. Zvibodzwa zvakabva kuna Peter Rio Moyo naTinashe Makanda zvakapa Haumain mufaro panguva imwe cheteyo Blauwe City yakabudirira nekurova Yadha 1-0 muBaba Field Stadium nezuro. Zvakamira zvakadai, chikwata chenyika chemutambo werugby cheZambezi Cheetahs chichange chiri kumakundano e2018 World Cup gore rinouya kunyange hazvo vakarohwa 10-7 neUganda makwikwi Africa Rugby Sevens muKampala mukupera kwesvondo. Zvikwata zviviri kubva kumakwikwi Africa Rugby Sevens aya ndizvo zvakabudirira kuenda kuWorld Cup zvichireva kuti Zimbabwe yave kubatana neSouth Africa neNamibia kunomirira Africa kumaWorld Cup San Francisco kuUSA gore rinouya. Izvi zvakauya mushure mekunge maZambezi Cheetahs akarova Tunisia 27-12 ndokutevera izvi nekudambura Madagascar 21-10 vasati vasangana neUganda. Aka kave kechina kakateverana Zimbabwe ichibudirira kuenda ku World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.